chatiri kuhuira ndicho kuti chirikadzi irarame igone kurarama iyo nevana vayo izvimiririre nokuti kana tikazembera pane vamwe vakatoremerwa neupenyu hwavo but tikadzidziswa kurarama tikapuwa zviredzo ndozvatiri kuda tikuda mikana
amai ngwenya vatiwo shirikadzi dzinosangana nematambudziko akawanda mushure mekufirwa
torerwa pfuma abuse chaiyo kutorerwa kodzero dzako
kushaya kana vamiririri mumwe mikana yatoshaya kuti unomiririrwa nani kana munga mumhuri munga mucommunity kunga kumabasa unenge wangu munhu akudherereka saka tiri kuti isusu tinodawo protection from all stakeholders
vachitaurawo nestudio 7 imwe shirikadza mai Priscilla Muchenje kusema vati vanodawo kuti hurumende itarisise mutemo unobata pfuma inenge yasiiwa nemufi kana kuti administration of estate act sezvo vachinzi vabhadhare mari dzavanenge vasina
vasiiwa pamwe une maproperties saka hurumende iri kutora certain percentage pama properties iwayo saka munhu anenge atosiiwa asina kana dhora kana senti saka chinhu chiri ku nge chiri kunetsa madzimai afirwa
amai Shila Chishaka vatiwo kunyange zvazvo vachidzidzisana mabasa emaoko dambudziko guru riri pamari
ini ndikuona kuti mafinancial problems vatinawo like iye zvinoizvi taimboshanda tiine mamedical aid iye zvinoizvi hatisisina mabasa akapera hatina kuramba tipa mamedical aid iye zvino kujoina chaiko medical aid for yourself haugoni
mumwe muzvinabhizimusi ataura nestudio 7 vafred masocha vatiwo kuoma kwoupenyu munyika kuri kusiya pasisina achakwanisa kubatsira shirikadzi dzakawanda zvinoita kuti dzizvionerewo
nekuda kwekuondomoka kwaita nyika zviri kutotionerawo isusu vemabhizimusi kuti tiwane kurarama nekubatsirawo shirikadzi nherera saka unotozoona kutoti zvakatongoomera munhu wese
hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende sezvo tatadza kubata gurukota zvemabasa nevashandi vapaul mavhima avo vanga vari kune mumwe musangano kuvictoria falls hatina kukwanisawo kubata gurukota rinoona nezvemadzimai amai Stembiso Nyoni kuti tinzwe kuti hurumende ine zvirongwa zvipi zvekubatsira shirikadzi zuva reshirikadzi rinocherechedzwa musi wa23 Chikumi gore roga roga uye sangano reunited nations rakatanga kuremekedza zuva iri muna 2011 padande mutande raro mumashoko ekucherechedza zuva iri sangano reunited nations rati matambudziko ari kusangana neshirikadzi munyika dzichiri kubudirira anosanganisira urombo mirizhonga pamwe nematambudziko munyaya dzezveutano muna 2017 sangano rehuman rights watch rakaburisa gwaro rinoti shirikadzi dzakawanda muzimbabwe dzinorasikirwa nepfuma misha pamwe neminda mushure mekufirwa uye rakakurudzira hurumende kuti ikasike kutora matanho ekugadzirisa matambudziko awa kunyange hazvo bumbiro remutemo idzva rakatambirwa muna 2013 richipa kodzero dzakaenzana kumadzimai kusanganisira pakugovewa kwepfuma izvi zvinonzi zvinongobatsira madzimai anenge aine michato inocherechedzwa nemutemo ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.